pama kumbu pama yo. Kushaya mufaro ndakatsika rukuvhutirwa sekuru vangu. Ndoita rebezano nae vakomana kani. Ndingaite rebezano varume. Oye oye remambo. Makumbu pamai kushaya mufaro ndakatsika rukuvhutirwa sekuru vangu. Ndoita rebezano nae vasikana kani. Ndingaite rebezano pasi pano vakomana ndashupika. Ndipeiwo zano oye oye remambo. Tanda gata tajigo Nae mwarwa Chandindo tatanda jijaya Wakuma nanda shubikana Doita rebe zanu Ngaete rebe zandu pasipano Makuma nanda tambura Nipe iwo zandu Oe oe ni mamu Oe 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 makuma nanda Hei ha ho ha Ngaete rebe zandu Ayu 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 Ngaete rebe zandu Oh, yeah, 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 yeah.